Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri kusvondo nyamavhuvhu 4 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanopikisa munyika vonyunyuta nekwavanoti kuenderera mberi kwekusungwa pamwe nekushungurudzwa kwavari kuitwa nehurumende pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa mwedzi uno. Asi hurumende pamwe nebato riri kutonga reZANU-PF vanoti vane humbo hwekuti vanopikisa vari kuda kukanganisa musangano mukuru weSADC uyu. Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti mutungamiri waro vaObert Masaraure vari kuteveredzwa nevanhu vane motokari dzisina nhamba zvoita kuti vatyire upenyu hwavo. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo veruzhinji vari kuchema-chema kuti munyika maberekera ingwe, mumiriri wehwange Central Mparamende vaDaniel Molokele vebato rinopikisa reTRCC vanoti vamboshevedzwa nemapurisa pahwange Central Police Station apo vabvunzurudzwa nematikitivha edivi reLaw and Order kwemaawa anoda kusvika kumaviri pafungidziro yekuti vari kuronga kuratidzira pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa mwedzi uno. VaMolokele nemumwe kanzura wemuhwange vanonzi vazoregwa vachienda asi vakomekedzwa kuti vasapinda zvakare mukuronga kuratidzira. Kusungwa nekushungurudzwa kwevanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira kunonzi kuri kuenderera mberi vanhu vachisungwa zuva nezuva hurumende ichiti ine humbo hwekuti vanhu ava vari kuronga kuratidzira pamberi pemusangano weSADC uyu kunyange hazvo ichinzi haina humbowo hwayati yaburitsa. Vanhu vanodarika makumi matatu vanonzi vasungwa nemapurisa mukati memazuva matatu adarika, vamwe vachiitwa kafira mberi pamberi pemusangano weSADC uyu. Kushungurudzwa kwevanhu uku kunonzi kuri kushorwa zvakanyanya nenyika dzakawanda dziri kupomera Zimbabwe mhosva yekumbonyekedza kodzero dzevanhu. Taedza kubata mutauriro wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi asi vatiti vabate mangwana. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMolokele.
Ichokwadi kuti nhasi ndamboshevedzwa kupolice station ndazoenda hangu negweta ndakuwana gweta raenda neni koko ndikatara nevakuru vakuru vemapurisa CID Law and Order Section vakati kuneni vanzwa mahwahunga kuti ndiri kugadzisa vanokwange kuti vaende kuHarare kuti vakure mabhazi vaende kuHarare kunoita mademonstration muSADC Summit. Saka hazvisi chokwadi, saka ndazviramba zvese kuti vanhu vacho vataura vamakuwava varongotaura zvinosina chokwadi, saka havana umboni nyatsa kadai. Saka vazoti kana muchida kuita mademonstration mokumbirawo kuti mapurisa vamubatsirei, musaita mademonstration musina permission yemapurisa, otherwise tinomusungai. Hazvikwanzidzokera kumba, tisida kunzwa kuti muri kutoronga musina kutitaurira, saka ndazobuda kupolice station but havana kundisunga havo.
Saka maenda muri mega here kana kuti vakudaidzaiwo nedzimwe nhengo dzebato renyu kana vamwe vagari vemuhwange?
Pane vamwe vakatosungwa nezuro vakati vata mustokisi, umwe akazotorera foni akatoshedza nhasi, then kune umwe kansira amboshedza futi achingobvunzwa. Saka vanenge vane list yevanhu vatotarisa kuti vavabvunze. Mainfomers are obvious, vanhu vanoziva vanhu vemusangano, saka vari kuvapa mazita iwavo.
Saka muri kutambira sei zviri kuitwa izvi tichiona kuti hakusi kuhange chete kune vanhu vari kunyunyuta nekushungurudzwa uku.
Zimbabwe to taste dai tichi respect our rights as citizens, you know, we are supposed to be a free country. But sirikuitika kuti wese munhu achabvumiri kutotopinda doyero uchipinda iri kwakunzwa kuda kupara mhosva wakuda kuita chichi. Saka we are not free in our country. Dai hurumende yarega kuita zvari kuita izvi tisununguka muzimbabwe.
Imi muri nhengo yeparamende mune matanho amuri kutora here kuti nyaya idzi dzinge dzichikurukurwa nyunyuto dzichisvika kuhurumende?
Tinomboedza igune kutaurira paramend but maspika acho kataura vanza mamukwanisi kutaura nyaya iyi tiri kumatare savanenge vachingati kuti titaure ikoko. Saka inyaya inofanira kudhila nayo kunze kweparamend because inyaya yematongero enyika. Saka tofanira kuona tisusu semazimbabwe kushanda sei pamwe chete.
Vanga vari mumiriri weHwange Central mudare reparamende vaDaniel Molkele webato reCCC vari parunare kuHwange neStudio 7. Tabato womurongi wemusangano muboka revechidiki muzano PF vataura ikandishaya avanoti vazvijaira zvekuti kana paine misangano mikuru kana makungano makuru munyika vanopikisa vanoita zvakasiyana siyana zvekuda kusvibisa zita renyika.
Tinoziziva kuti itsika yevapigiri vemusangano unopikisa kuti panguva yega yega inoita musangano yakaitwa seyosadhaki weau neun vane tsika yavanoda kuita yekuita zviri kunze kwemutemo. Chinangwa chavo chiri chekuti Zimbabwe ionekwe senyika isina kunaka pamusangano iyi. Zvino iye zvino vari kunyara nekuti musangano waakuitwa kuno vakarwa kwemwedzi yakawanda vachita dai musangano warega kuitwa muzimbabwe. Pavazoona taita sadhaki ndasiya wiki yabudirira vatungamiriri vedzimunyika vachiti vari kuuya munyori wemubandiko resadhaki achiti no zviri kuitwa kuno vaakushaya kuti zvino vataita sei. Saka ndopa vaakuronga minyonga vachiita minyonga munguva dzeusiku. Chinangwa chavo chiri chekuti musangano wekundikane dzahasha dzevanhu vakundikana chinangwa chavo. Saka kuzimbabwe zvinhu zvakanaka vanhu vese vanochengetedza mitemo nevanoda nyika yavariko kanyatura navachamisa chevo havana kusungwa vari kukumba vadiki havana kusungwa vari kukumba mudzimai wavachamisa ari kukumba. Dai kusungwa kuine chekuita nekutsigira mapato anotsigisa tingadai taona vachamisa vari mukati.
Asika kune vamwewo vanoti bumbiro remutemo wenyika rinobvumidza vana vezimbabwe kuratidzira murunyararo zvinhu zvavari kuti zviri kurambidzwa nehurumende pari nhasi.
Hakuna munhu akarambidzwa kuratidzira zvine runyararo. Kune mhanho dzinoratidza kuti munhu uyu arikuda kuratidzira zvine runyararo. Mhanho dzacho ndedzekuzivisa mapurisa. Kuzivisa mapurisa kuitira kuti ivo vatu vanenge vachiratidzira vave vakachengetwa vakachengetedzwa. Zvino kana kuine urongwa hwekuda kuratidzira husina ari pamberi pavo, isu tine nhoroo ndekuziva kuti marongero iwayo ndo akaita kuti mugore ra2018 kuite mhirizhonga mugore ra2019 vanhu varasikirwe nemabhizinesi avo. Zvinoreva kuti pari kurongwa munyonga kwete kuratidzira.
Asiwo mapurisa haagone here kutanga aferefeta pane kuti vasunge vozoferefeta sezviri kutaurwa nevari kuti tiri kungoshungurudzwa pasina umbowo.
Aiwa mukatonzwa munhu achiti ndashungurudzwa asina umbowo muzimbei kuti kosei vachamisa vasati vashungurudzwawo sei vabiki vasati vabatwa. Izvi zvinongoreva chete kuti kune vanhu vajaira kuita mari gore negore. Gore rapera vakaita mari musangano wesadhaki uri kuDRC vakaenda ikoko vakandoratidzira. Zvinovapfumisa. Zvino panguva ino muno muzimbabwe havachade kuratidzira mezi vaakuda kuita mhirizhonga setsika yavo kuti vawane kurarama ndokunobva mari dzavo. Izvozvo mapurisa haagone kuedza zvisvitika nekuti vakasiya zvisvitika zvinokanganisa zvivarwa zvezimbabwe zvisinei nekuratidzira.
Vanga vari murongi wemisangano muboka revechidiki mubato rezano PF vataura ikandishaya vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti mutungamiri waro vaObert Masaraure vari kutevedzwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vari kufamba nemotokari dzisina manhamba. Mutevedzeri wemunyori wesangano iri vamunyaradzi Masiyiwa vanoti motokari idzi dziri kuonekwa dzichitenderera pedyo nepamba pavamasaraure izvo zvave kuita kuti vatyire upenyu hwavo. Izvi zviri kuuya panguva iyo munyori wesangano iri vaRobson Chere vari muusungwa mushure mekuvhomorwa mundege nemusi wechina nevanofungidzirwa kuti vasori avanonzi vakavaita kafira mberi vasati vavapa kumaoko emapurisa. Taedza kubata mutauriro wemapurisa nyika yose Komishina Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi asi vati tivabate mangwana. ngatinzwe hurukuro yataita navamasiwa.
Chokwadi tatambira mashoko anoshuisa nekurwisa neana panguva iyo ino yatinoona vanhu vachingosungwa zvisina zvinobatika. Tanzwa kuti vamasaraure zvechokwadi vari panguva yakaoma vari kutenderwa nemotikari dzavasiri kunzwisisa kumba kwavo dzasvika mota idzodzo vanhu ivavo vambotenderera kumba kwavo vachivatsvaka. Zvinova zviri kutirovesa neana panguva inokutaura kwandiri kuita vamasaraure vari kutsvagwa nevavanofungira kuti vasori.
Zvikonzero zvipi zvamuri kunzwa imi zviri kuita kuti vange vachitsvagwa?
Vamasaraure tinovaziva vari munhu anorwira kodzero dzavanhu. Vamasaraure tinovaziva vari mukuru wavadzidzisi vanorwira kodzero dzavashandi vemuZimbabwe vanoda kuona vashandi vachitambira mari inotenga uye vachibatwa zvakanaka munyika yekwavo vasingabatwi senhapwa. Vamasaraure munhu anomhura unhu hwakafanana nekutyorwa kwekodzero dzavanhu munyika zvinosanganisira kodzero dzavashandi. Saka naizvozvo tinofungira kuti ndonyaya dzingava dzingaita kuti upenyu hwavamasaraure hunge huri panjodzi, nokuti ndonyaya dzavanonyanya kufamba nadzo, ndonyaya dzinovarwadza dzavasingadi kuona dzichiitika.
Saka vari kuenda here kunomhanyira kumapurisa kuti kune vanhu vavasiri kuziva vavanofungidzira kuti vari kuvateveredza?
Panguva ino tiri mushishi kuti titaure nemagweta avo kuti vagone kusvika vanomhanyara nyaya iyi. Magweta ndivo vachazotizivisa kuti kungava kwanzi kudii kumapurisa kana vabva kunomhanyara.
Pane zvamati manzwawo here pamusoro pava Robson Chere?
Chokwadi, vachere vakarohwa zvakaipisisa vakakuvarisa vane mavanga ekurohwa, vane marwadzo ekuti vari kuda kuti dai vakwanisa kuwana metete nokasira. Pari zvino chatiri kuziva ndechekuti vachere vanziwo vari kubva kwavanga vakachengetwa kuHarare remand vatransferwa kuti vaende kugroup maximum. Hatisati tava nezvikonzero zvinobatika kuti izvi zvingava zvaitirwei. Vakamirira kudzokera kudare redzimosva mangwana vachere nevamwe vavo vanoti Namatai naSamuel Gwenzi.
Zvese zviri kuitika izvi kunhengo dzenyu zvinosiya papi mashandiro enyu makasununguka sesangano reHatuzi?
Zvinosiya mashandiro edu kutaura kuno achityisa zvekuti vashandi chaivo vanogamuchira nhare dzisina mazita dzichingova chichidzira. Zvakadaro vadzidzisi vari energized vari kutowana simba rakanyanya rekuti hakana zvinhu zvakadai zvichiitika. Vanofanira kunge vachibata pamwe, vachirwira pamwe. Asi mashandiro edu sesangano reHatuzi asvika panguva yakaomarara kutaura kwandiri kuita.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vamunyaradzi Masiwa vari parunhare muHarare neStudio 7.
Kuru vanoti ngaiviwe paruzhinji. Ndo zvatinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine udzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda nianonzwa muine nitavo kaNcube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Go pachitatu apa
tiritose muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Dzonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu Ntungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanga Nyahuye tichiita majana nemumwe wangu Standatile Mhlanga.
Ngatisanganei paLive Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu paStudio 7 yeVoice of America paRadio, Facebook nepaweb page inoti www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Thank you.
zvombo zvakandwa neIsrael muGaza zvauraya vanhu vangangosvika 10 nevasere kana kuti 18 kusanganisira vana kana kuti 4 vanga vakapotera mukamba ine matende evapoteri vekuPalestine vakatiza misha yavo iri mukati mechimwe chipatara. Ukuo munhu wekuPalestine auraya vanhu vaviri mune mumwe musha wemuTel Aviv vanhu ava achivabaya nebanga. Iye zvino tochoenda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Dino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Christopher Mupindu avo vanova mukuru weHarare Residents Alliance uyezve vari mumwe wevechidiki vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYoung African Leaders Initiative Mandela Washington Fellowship. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinhu zvakawanda zvatinodzidza kubva kune hurongwa hweMandela Washington Fellowship. Like from the lectures themselves, the zidzo zvatinotoita muma classrooms, and we also have zvidzidzo zvatinotowana muma communities zvatinoenda. Ndinokwana kupa muenzaniso wekushandira pamwe chete yatokwanisa kuti collaboration nechirungu. Inokosha kana muchiva muri vanhu vanenge vaine one vision, vane muono wakafanana. Zvatakaita kunoku zvimwe zvakaita kuti ndione kuti chii chatingatore tichiendesa kumba inyaya kuti yekuti volunteering, kuzvipira kuita basa mumacommunities atinobva, kuzvipira kushanda kunzvimbo dzatinobva. Nekuti kunoku ndakaenda kune nzvimbo dzinopfuura almost nzvimbo shanu dzatakaenda, tikaonawo kuti vanoshanda vachizvipira kumabasa avo vasingabhadharwi zvinounza chii.
Pakufamba kwenyu kunzvimbo dzakasiyana idzi, ndezvipi zvihombe zvamakaona?
Chinhu chihombe chatakaona ndechekuti vanhu vanova nekuti vano they own the development, they own even the processes, which means zvinopa vanhu simba mabasa vanenge vachiita. Nekuti pamwe pacho zvinhu zvikaita sezvinobva kumusoro zvichida kuaffecta vanhu vari pasi, zvinoita sezvinonzi vari kumusoro ndo vari kuudzira vari pasi. Asi tikaenda macommunities matinogara, munzvimbo dzatinogara, tikakwanisa kuzvipira, tikashanda kunyange pasina mari, zvinokwanisa kutibatsira sevanhu. Saka ipapapo ndinoti aiwa dzidziso yandinoda kuti ndiende nayo kune vandinogara navo. Tagara hedu tinozviita, asi tava nekukwenenzvera kwatakaita kwekuti taakukwanisa kuzviita zvichinyatsosvika pakuti ndopatinoti zvinotipa pundutso, zvinotipa maresults, zvinotipa zvatinenge takatarisira.
Pane vamwewo vari kungoda kungonzwawo kuti muno muAmerica ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvinogona kunge zvakangokushamisaiwo, zvinhu zvamakauya mukaona kuno zvamaa musina kutarisira, kana kuti zvinhu zvekuti makaona zvakasiyana zvakawanda zvamungada kuti munogona kuudza kana shamwari dzenyu kuti aiwa pandakaenda pane zvinhu zvakati zvandakaona.
Tekuziva kwenyu nyika yeAmerica panhau dzetechnology, panhau dzamasaisai nepanhau dzezvizvino zvino zvinoenderana nemudziyo yatinoshandisa, handingangoti pese patinenge tichifamba nepese patinenge tiri aiwa kana iri nyaya yetechnology, ipapapo takadzidza zvakawanda. Zvimwe zvatinokwanisa kutorawo tichiendesa kumba nekuti ya ndomagarirawo. Chimwe chechunhu chandinoda kutaura inyaya yekubata nguva. Munozivawo kwatinobva uko sevanhu tine maitiro yedu sevanhu vekuAfrica, sevanhu vekuZimbabwe, asi vanhu vekuno kuAmerica kana vakati 8 AM ukatosvika na 8 aiwa unokwanisa kunge watononoka. Chinhu chekuti ndakaona kuti chinobatsira pakufambisa kwekuitwa kwebasa, nekuti dzimwe nhambo chinoita kuti tisazokwanise kuwana zvatinenge takatarisira, mungave mubatanidzwa, mungave mumba, mungava munharaunda, inhau yekukoshesa mabasa atinenge tichiita. Asi mabasa aya anofanira kuitwa nenguva. Saka nyaya yepunctuality handinoda kutaura kuti was a big lesson, chakava chidzidzo chikuru kwandiri kuti tikakwanisa kubata nguva muzvinhu zvatinenge takataurirana aiwa sevanhu tinoenda mberi.
Kwa nasi togumira pano manzwa urukuro ya taita na wa Prince Tafara Mufindu avo vanoshanda nevagari vemu Harare Negoromonzi vari mpasi pesangano re Harare Residence Alliance. Vanga vari muno muamerika pasi pechirongwa che Mandela Washington Fellowship. Ino kutenda iva terere kunge mange muinesu muchirongwa chedu cha nasi cheve chibiki chino kupaye zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavaka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tavoka. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa na Evans Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Ndino kuchingamidzai kuchirongwa chechitendero chatinokupai musi wesvondo wega wega pano pa Studio 7. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi tichapiwa shoko na mufundisi Richard Moyo. Mufundisi Moyo ndewe kereke yechiedza chevatendi vanoparidza vari ku South Africa. Mufundisi Moyo sanganai nevateereri.
Haleluya, haleluya, haleluya. Makadiko mose vana va Jehovha Mwari kwamuri matimana nyika anokwasai ndi mufundisi Moyo.
Regai ndisakupedzerei nguva. Tipei shoko ranasi mufundisi.
Nasi shoko ratipurani zaro rinobva kuna Nehemia chapter 4 kuchaverenga verse 1 2 3. Pane musoro masoko ripo kuti vavengi vanoidza kuvadzivisa asi vaJudha vanosungira pakuvaka Jerusarema. Asani Bharati wakati achinzwa kuti tovaka rusvingo akatsamwa akava nesungo azo akaseka vaJudha. 2 akataura nehama dzake nehondo yava Samaria akati vaJudha ava vasine simba vanobateiko, vachasimbisa panhare here, vachapedza nezuva rimwe here, vacharamisa mabwe pamaturunuru akatsva here. Tobia muAmoni wakanga amire naye akati chinhu chipi nechipi chavano vakana gava rikakwirapo richakoromora rusvingo rwavo wamabwe. Haleluya. Vanomwari ndine sukorota nezaru nhasi. Remurume wakanga achinzi Nehemia wakanga ari munhu wakanga ashanda kune imwe nyika ashandira kwe mambo wakanga achinzi Atasasta. Asi Nehemia wakanga achirangarira kunyika yekwake nokuti waiziva kuti pane pakakoromoka, pane pakasata, parori pandovakwa panogadziriswa. Zvino iwe mwana weZimbabwe pauri ipapo, pauri kunyika yaugere kana kwauri kwauri kusanda, iva nokurangarira kuti nerimwe remazuva ndofanira ndidzoke ndindovaka rusvingo rwakakoromoka mukati meguta rekwedu. Nekuti dzimwe nguva ndiwo wasauri mwanakomana, dzimwe nguva ndiwo wasara unofanira kuti undodzoka undovaka rusvingo guta rekwenyu. Ndinoziva kuti vana Sanibhara naTobhi havazhinji vane mweya wakaipa vasingadi kuti mudzoke mundosimudzira guta rekwenyu, vasingadi kuti musimudzire mweye kwenyu. Vada kuonai muchitambudzika, vada kuonai muchivhiringa. Nokuti Sanibhara paakanzwa kuti vaJudha vadzoka kundovaka wakava nokutsamwa akaseka, nokuti waiziva kuti hakuna chinobudira. Vamwe vakati chero vakanyavaka zvakaita sei gava rakauyapo rikakweva richauyisa midhuri. Kune vamwe vanhu vane utsinye nokuti Ezra naye wakanga ambozama kuda kundovaka asi vakanyorera tsamba kuna mambo vakavavhundutsa, mambo akavatadzisa. Asi Nehemia wakamira nesimba akati rusvingo urwu unobva kuti ruvakiwe. Asi kunonzi vana Sarubha naTobhiya vaida kuvavandira usiku tovaurayi asi vakaramba vachivaka. Ndinozva kuti mukati meupenyu variko vasingadi kuti nyika yeZimbabwe ive zvairi nhasi, igone kumira, igone kunaka. Vana Sarubha naTobhiya havadi kuti rusvingo rugone kuvakwa nekuti vanozva kuti rusvingo wakavakwa rukava rusvingo wakanaka kana vana vakadzoka vakavaka guta rekwavo richava guta rinoyemurika. Asi vanotoziva mhandu nevavengi kuti kana tikaramba tinguvadzivisa kana nokuvabvundutsa vachadzokera kumashure. Asi nhasi uno ndinoti variko vanofara nokuseka kana vachiona muchitambudzika, vanofara vachiseka kana muchiteverera mabhawa, kana vanasikana vemukati meguta vasingarorwi, kana vanakomana vasingarori vanenge vachifara kana umwe arora vanhu zvaana kuona kwazvinosvika achasaiwa vana. Asi ndinonetsera Jesu Mwari mupenyu unorarama, kana tikaramba tinamata pamwe chete hakuna chisingaperi, hakuna chisinoramba. Tichavakatere rusvingo urwu, saka ngatirambe tichingonyengetera kuna Mwari nekuti tinoziva kuti variko vakamira mukati meupenyu hwedu. Rangarira pauri ipapo kuti pakakoromoka mukati memusau kwenyu ndepapi panoda kugadziriswa. Rega kuvarairwa nekuda kwomweya waSanibhara naTobhiya. Nehemia wakati ati kwaari kusanda wakangamira namambo akakumbira mambo akamutendera. Saka zvino ndinoti mweya wamwari
pauri papo ucha kutende uzoose sifalme zakanaka undo waka ilo guta undo waka paka koromoka kunyango wa singadi wa chida nukuti mwari alikuwa alo ziva hakuna chinoramba saka njoli zoka mudikani undo simu zira guta le kwenyu zoka mudikani undo simu zira musha kwenyu undo simu zira paka wa jote li gaindi tingi na mate mutawe wanakuma na mwea mtuseni suwa masimbozi Jehova mwari ujilo nyingi chano kunamata panguwa zilo baba ishe mwari wa masimbo kumosoro kudenga terayi wana leju baba baru kudaku zama kutuwano joko kundu waka rusingo nukumba kwa amu asimari puwa na sani baranda na tobia waka mira nesimba wano wa vundu so wano tumira hundu za kasele kwa vundu so tuwasa zoka mwari wa masimbo kudenga chotele zeo simba ni nyasa nilu para jitu dola za tilo lue amu
ayu wakwa nasire gaiti gumire pano tino kutenda izukuru mfundisi moyo neshoko ramatipa latereri tino kutenda iwo zakare neni kunge mange mnesu mchirongwa chedu cha nasi Iva inezu zakare sondo rinouya Dino kuwone kaine mfaro Dini Evans Zeninga Dini mu Washington D.C.
Tinotenda Evans Tunuda ukupa kutenda kuchikwara che Christ like choir Chine kambo Jesse Simba Rangu katino shandisa mchirongwa chino Terere zakare sondo rinouya Aputisha kupaichi mwechirongwa
Vakuru vanoti ngaiviwe paruzhinji ndozvatinoita pastudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika zveupfumi zvekurima zvevechidiki zvemadzimai nezvimwewo chipiri tinoite izviya
hakuda ni anonzwa muine nitavo kancuve tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection
Kupa chitatu hapa
Chiri toze mchirongwa Diaspora Forum Tichibata nyaya zineche kuita Neshuzaro wa Zimbabwe shiriku nzekwe nyika Muineni junga kandemiri Kaviri pamwezi Tichita majana ni mungu wangu Ntungamili nkomo
Kuchina kunei
China ndeche mazimai Panyaya zebu diriro ye mazimai Mchirongwa Gati kurukure ye mazimai Muineni wenyu Marvelous mshanganya huye Tichita majana ni mungu wangu Standakile mshanganya
Gati sangane yipa live talk na 8 o'clock masondo ose kubamu vuro kushikachishano pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook, nepa web page inoti www.voashona.com
Makaterera ku Studio 7 tishitefenyura tiripa mzinda we Voice of America mu Washington DC. Muna uje mitambo. Vamwe varairidzi venhabvu munyika vakanga vanyorera kuti vawane basa rekurairidza chikwata chenhabvu chenyika chemaoria vanonzi vari kunyunyuta nekwavanoti kutarisirwa pasi kwavakaitwa nekomiti iri kufanotungamira nhabvu munyika yeZIFA Normalization Committee ichipa basa iri kumurairidzi wekugermany Michael Nees. Bepa naure Sunday Mail rinoti varairidzi venhabvu vanomwe vemunyika vanoti Genesis Mangombe, Bruce Grobella, Saul Chaminuka, Taurai Mangwiro, Tulani Sibanda, Tekshua Chiragwi na George Mbando vakanga vanyorera basa iri asi havana kuripiwa. Bepa nauri rinoti vaviri vevarairidzi ava Mangombe na Grobella vari kubvunzurudza nzira dzakashandiswa mukudoma nizi semurairidzi akakunda vose vakanyorera vanosanganisira vamwe varairidzi venhabvu vekunze kwenyika. Niz anonzi akapiwa basa iri kwemakore maviri achipiwa mari inoita zviuru zana nemakumi mashanu zvemadhora ekuamerica pagore kana kuti US$150,000 mari iyi ichibva kusangano rinotungamira nhabvu yepasi rose reFIFA. Mitambo yekasolaga yatambwa nhasi munyika yapera seizvi: Dikita Minerals 0, Arena Movers 0, Caps United 1, FC Platinum 0, Chegutu Pirates 1, Highlanders 2, Tail 1, 0, Wange 0, kuchiti Blue Chiefs 1, Dynamos 1. Tabatashuka kumagumo yechirongwa chedu, anokuonika ere mufaro, ndini wenyu, jonga kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndichiti mraru zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga. Thank you.
Soku isika disenda bako VOA Ndebele.